Ongu blessing tiri tatoka chama dwana zvochose zvaitika nhasi izvi kuHarare Central Police Station kwanga kuine dare ranga richiitwa panga pachitongwa waJoseph Mloyi ndokwanga kuchitika tsvaya yavo and nhasi ndopazopihwa mutongo newanga vachiita tsvaya wana Superintendent Makunike ndowapa mutongo kuna waMloyi wokuti vagare mazuva 10 vakavharirwa after about kwa chinzwa kane mhosva yekunzi waka violate Police Act kunyanyana paragraph 35 of the schedule of the Police Act.
Saka vanga vachimirirwa nemagweta apapa
waMloyi wanga vachimirirwa nemagweta edu eZimbabwe Lawyers for Human Rights wakomana wedu Jeremiah Bhamo naNobo Chinano ndo wanga wakavamirira pakatanga nyaya iyi wakazama kumiramira chose kuti aiwa padefense yavo kuti zvamuri kutaura izvi azi aise mhosva asi mapurisa taona awaino maonero awaita kusvika pawazomupa mutongo inasi.
Saka muri kuupikisa here mutongo uyu?
Patabotaura nemagweta edu ana Jeremiah Bhamo naNobo Chinano wanga vachitaura nyaya yekuti vari kutotarisa mitemo kuti vanoupikisa sei ndo zvavari kutoshanda nazvo kuti vaite apiwo here nekuti vari kuti izvi hazvina kukodzera izvi.